manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakana kawatereri, tunosanga nalogara manero anasi, uru msuwe chupiri kuvumbi 5, 2022. Makaterera ku Studio 7. Nefinyiru inyaya, dzirikuitika kama Zimbabwe, zamuno piwane Studio 7, iri mu Washington, D.C. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure wodzingwa basa here kana kuti kwete mushure mekutadza kuenda kubasa kwemwedzi yakawanda. Nhengo dzeparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections akadarika dzotoreswa mhiko. Governor RBZ woedza kudzika mitemo yekuti upfumi hwenyika hugadzikane asi vamwe vachiti kuti hanzo uneriva. Zimseki inoti vadzidzi vave kukwanisa kuona zvakabuda mubvunzo dzeA-level kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure havasina kubvira vaenda kubasa kubvaiwo nevamwe vatongi vapa mutongo wekuti mutongi mukuru wematare Justice Luke Malava vainge vofanira kuenda pamudyandigere kwete kuvandudza bumbiro remutemo kuti vaenderere mberi nebasa vakakodzera here kuti vange vari pabasa kana kuti kwete. Vari kutungamira komiti kana kuti tribunal iyi ndi Justice Matthews Cheda avaimbova mutongi wedare repamusoro. Tribunal iyi inotarisirwa kubuda nezvainenge yawana mukupera kwemwedzi mishanu. Nhengo dzedare reparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections adarika dzatoreswa mhiko nhasi mudare reparamende muHarare kuti dzichikwanisa kutanga basa zviri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzedare reparamende idzi dzatora mhiko nhasi mushure mekukunda musarudzo dzakaitwa musi wa26 kurume. Mumwe wavatora mhiko ndiva Prince Dubeko Sibanda vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change kuBinga North. VaSibanda vati vanofara zvikuru nekudzoka kwavo kudare reparamende vachiti basa guru ravachange vachiita inyaya yekusimudzira kodzero yedzidzo yehutano pamwe nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo nezvimwewo.
Tadzoka kudare reparamende sebato reCCC Citizens Coalition for Change tauya takamirira zvichemo zvevanhu. Takamirira kuchema kunoita vanhu pamusoro pe right to education. Zvino azvisi kufamba mukati me education sector yedu. Tiri kutarisira kuti tite put the government to task over issue ye health, right to health yevanhu vemuZimbabwe.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vatora mhiko ngavadzokere kuvanhu.
Mashoko anobva kumusangano ndokuti vose akahwina ngaashandire vanhu. MP ZANPF vapinda muparamende nokuda kwemabhai elections aya vane nguva shoma kwazvo zvakafanana nemamwe maMP abva kune mamwe mapato akasiyana. Asi maziso avo ngaave pamongo, maziso avo ngaave pabasa. Tine zvizhinji zvatakakurukurana navanhu kumutasa South uko, kunana airport uko, nekuma local authorities kwatakahwina, zvekare nekuma traditional hunting grounds yedu kwakaita sana kumurehwa kunana vamasoka uko. Chatakatarisira semusangano ndechekuti zviri nani kukundikana uchishanda unokundikana wakabereka vanhu kumusana. Haikona kuti vanhu mochiuya mochita basa rekugara muno muHarare kana kugara kumaguta akasiyana siyana muchisiya vanhu vorivoga. The era of missing persons is over. vanhu ngavashandire vanhu ndomashoko edu.
Kunyange zvazvo nengo dzedare reparamende dzatora mhiko nhasi, makanzuro akasarudzwa kumirira nzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare achakamirira kutora mhiko, uyewo misangano yekanzuro yotadza kuenderera mberi. Nhasi kange kari kechitatu apo kanzuro yeHarare yakundikana kuita musangano wavo sezvinotarisirwa. Vakasanobata chigaro chaanoona nezvekufambiswa kwemabasa kwakanaka mukanzuro vaWarren Chiwawa vati panga pasina makanzuro akakwana anotarisirwa nemutemo kuti vave varipo.
Zvaitika nhasi nekuti takashedzera ordinary council meeting yedu, saka mutemo unoti tofanira kunge tine nhamba inokwanisa kuita iyo 17, saka nhasi paya 12 ndovaaisa maapologies. Saka zvinoreva kuti hatina kukwanisa kubata nhamba inodiwa kuti miting iitike, inonziwa pachirungu koram. Tatadza kusvika koram.
Mumwe kanzura weguta reHarare vakapinda nebato reZANPF vaMartin Matinyanya vanomirira Ward 4 kuMbare, avo vange vachidya magaka mambishi mushure mekukona kwemusangano wanhasi, vanoti izvi zviri kukanganisa mabasa ekanzuru. Vatiwo zviri kusiyawo vagari vemuguta vasiri kukwanisa kuwana zvinodiwa kubva kukanzuru.
Zvinokwadza service delivery yedu and kanzuro yedu, vanhu takuita kunge zif tichirungoita zvemapati isusu tichifanira kuti tiite kanzuro business.
Izvi zvatsigirwawo nakanzuro havazi vaimetu, vatiwo vari kushushikana zvikuru nekutadza kwemisangano yavo izvozvomisa zvinhu mukanzuru.
Nhasi zuva rechitatu mumazuva 7 yatadza kutyora muyekanzo ipane, zvino tiri kushushikana zvakanyanya nokuda kwechikonzero ichocho.
Vachibvunzwa nestudio 7 kuti makanzuru matsva awo achatora mhiko rini, vachiwawa vati vanga vakamirira tsamba inobva kuZimbabwe Electoral Commission inovazivisa vakakunda, vakati tsamba iyi vanga vaitambira nhasi. Nekudaro vachasangana nevakasanobata chigaro chameya weHarare kuti kuiswe urongwa hwokuti vakakunda ava vatoreswe mhiko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatendi vechiMuslim muZimbabwe nepasi rose vari kucherechedza mwedzi wakakosha muchitendero ichi weRamadan. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ramadan mwedzi wakakosha zvikuru pachitendero cheIslam, uye gore rino wakatanga musi wa2 kubvumbi uchipera musi wa1 Chivabvu. Ramadan mwedzi wechipfumbamwe pakarenda remaMuslim, uye mwedzi uyo vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba, kuregerera pamwe nekuwana makomborero kubva kumusiki. Panguva yeRamadan vatenderi vechiIslam havadyi kana kunwa chinhu kubva panobuda zuva kusvika parinovira kwemwedzi wese. She Majidu Adini vanoti mwedzi weRamadan wakatanga kucherechedzwa apo pakadzika bhuku ravo rechitendero reKoran. Vanoti kunyange hazvo vachitsanya nekunamata dzimwe nguva, paRamadan vanoita izvi zvakanyanya.
Maropafadzo ese kune uyo achateera mitemo yandaisa muchitendero. Kana akakumbira kuna Mwari anokumbidzwa kudaiwa, because anenge achifambisa mabasa aMwari nemazvo. Chekupedzisira ndaakupa zvino chitendero chako zita rekuti aIslam. Saka vapedza Mwari kupa mashoko iwayo, mwedzi iwo uno uyu ndo wakabva wadzikiswa bhuku iro reiri. Saka kudzikiswa kwarakaita taakubva takoshesa mwedzi uno weRamadan.
Vanotiwo kunze kwekunamata nekutsanya, mwedzi weRamadan inguvawo yekuregererana.
Zvimwe zvatinoita paRamadhani ndezvekuti tinofanirwa kuti tinge tiri vanhu vanoregererana. Kana paine vakatadzirana vaya, munofanirwa kuti munge muchiregererana, kana kuti kutodaidzana chaiko kuti ashamwari paipaya ngatiregererane, muregererana. Kune avo vanowana vanofando vanhu vamunoona vaya vachipa kune vamwe varombo, mwedzi unouyu unokurudzirwa kuti vanhu vange vachiita sei, vachipa.
Vaenderera mberi vachiti Ramadan ndiyo nguva apo Mwari vanobvisa marwadzo kuvatadzi. Mutungamiriri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe She Ishmael Duwa vanoti Ramadan mwedzi wemakomborero akanyanya.
Ramadan mwedzi uno imwedzi wakakomborerwa naMwari. Mwari vanotipromisa mubhuku dzvene reKoran kuti ukabata mwedzi iwowo zvitadzo zvako zviri zvandakuitira chi dzawakawana imwe mwedzi izi ndinobva ndazvirapa. You become like a new person. Ndiwe chete unenge wautanga futi kuzvitora madhani.
Ramadan ndechimwe chezvinhu zvakakosha pachitendero cheIslam zvinosanganisira kutenda kuna Mwari, nekuti muprofita Muhammad aiva mutumwa waMwari kuna mataka shanu pazuva pamwe nekupa chegumi kana kuti zaka.
Pira yekupesira iriyo yechishanu ndeyekuenda kupi kuhaji. Asi mapira mukatarisa mapira maviri aya ekupedzisira aya kuhaji kwacho ndonge une mari, kana usina no it's okay. And mari yacho haifanira kuva yekukwereta kana kuti yekubatsirwa nemu yako iwe. Then toendawo kuzaka zvakare. Kune vanopa zaka, then kune vanotangira zaka.
Ramadan inocherechedzwa pasi rese nevatenderi vechiIslam, asi vana vadiki, vanhu vanopenga, vanorwara kana vakwegura havacherechedzi mwedzi uyu. Shedu wana She Adin vanoti vafara chose kuti Ramadan gore rino inouya apo vanhu vave kubvumidzwa kuungana. Vati kwasara mazuva matatu kuti Ramadan ipere, vanoungana vachinamata pamwe munzvimbo dzavo dzekunamatira kana kuti mamos. Kunyange hazvo masangano echiIslam munyika achiti muZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero ichi, nyanzvi munyaya dzezvitendero dzinoti vanhu vechitendero ichi vanodarika zana rezviuru nechidimbu. Nyanzvi idzi dzinotiwo vechidiki vakawanda vave kuteera chitendero ichi nekuda kwemabhezari avanopiwa kunoita zvidzidzo kune dzimwe nyika dzine chitendero ichi kuMiddle East. Gwaro Red Global Religious Landscape rakapuriswa nePew Research Center Forum on Religion and Public Life muna 2012 rinoti pasi rose vatenderi vechiIslam vanodarika biriyoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vadzidzi kutanga nhasi vave kukwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo dzeA level. Bvunzo idzi dzakanyorwa kubva muna zvita 2021 kusvika ndira wegore rino. Vakuru vezvikoro vari kutarisirwa kutanga kutora zvakabuda izvi mangwana, asi kutanga nhasi vana vane vabereki vanokwanisa kuona zvakabuda padande mutande reZIMSEC vanokwanisa kuenda padande mutande iri rinoti www.zimsec.co.zw. ZIMSEC inoti vadzidzi vakati wandei gore rino vakabudirira nezvikamu zvinoda kusvika zvina kubva muzana kana kuti 3.99% zvichienzaniswa negore ra2021. United Nations Security Council yatanga nhasi kuzeya nyaya iri kupomerwa mauto emuRussia yekuuraya vanhuwo zvavo muUkraine. Vari kutarisirwa kutaura nhasi vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mukuru munyaya dzezvemagariro evanhu vaMartin Griffiths uye mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhu mudhorobha reBucha, kunyange paine vakawanda kusanganisira nyanzvi munyaya dzezvemasatellites dziri kuti dzine umbo hwakakwana. Ukraine inonzi yakwanisa kutora kubva kuRussia nzvimbo dziri pedyo neguta guru renyika iyi reKiev. Russia inonzi yave kurwisa zvakasimba matunhu anoti Donetsk neLuhansk. Dzimwe nyika dzakaita seItaly, Denmark, Lithuania, France neGermany dzadzingawo vamiriri veRussia munyika madzo nenyaya yekurwisa Ukraine iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatiwo zviri pachena kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kupara mhosva dzehondo nezvinonzi zviri kuita mauto avo zvekuponda vanhuwo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Hongu pane zvichabuda hazvo panyaya dzokutaura, because nyaya iyi yehondo yekuUkraine nezvanga zvichiitika kuUkraine, kunyanyanyanya kurawa kwakaitwa macivilians nedzimwe zvokuti vanhu vekuUkraine vaidenaiwa aid and so forth, zvinhu zvokuti zvinogona kuva zvichataurika. But isi zvatinongoziva UN Security Council yagara ichingotaura kuti inofanira kureformwa nenyaya yekuti pane nyika dzakaita seChina dzinokwanisa kuita veto whatever zvavanenge vabuda imomo. Kana chiti veto zvinoreva kuti kana pakabuda chandikati a decision yokuti kuda maybe Russia inofanira kutongwa, China inongobuda ichingoti kwete hadzisi kumirana nazvo ende zvobva zvangofa zvakadaro.
Kupanyaya yekuti ivo vaPutin vatongwe nenyaya yekuti vakauraya vanhuwo zvavo muUkraine.
Inini segweta ndinowirana nazvo kuti ivo vaPutin vanofanira kuva accountable for ma war crimes akaitwa ari kuitika kuUkraine. Nekuti tinoona kuti kune vana, kune madzimai, kune vanhu vatingati macivilians vakaurawa panguva pfupi yapfuura. Tinoona zvekare kuti munguva pfupi yapfuura, I think ivhiki rino iri, kunonzi kwakawanikwa anonzi mass graves evanhu vakafa vaingovigwa vachiurawa nemasoja ekuRussia. Ende izvi zvinhu zvinonzi zvino amount to international crimes, akati asema war crimes atikutaura. Ende kauchidzima war crimes anosanganisira zvekare atinganzima humanitarian law. Tinoziva kuti panguva pfupi yapfuurai masoja eRussia airambidza kuti vanhu veUnited Nations vapinde munzvimbo dziri kuafektwa nehondo idzi kuti vanobatsira vanhu. Saka izvi zvunhu zvokuti kana zvakuchitariswa zvinhu zvinoita amount to ma war crime. But kutaura vachataura zvavo, but chinozonetsa ndechekuti maprocedures acho ekuUnited Nations anozoitsa kuti iyi nyaya iyi izova iri nyaya inozenderera mberi ichionekwa vaPutin vachizomira pamberi pedare. Inyaya inonetsa, inyaya inoafektwa nemaprocedures acho andikutaura ekuUnited Nations anova ekuita veto. So kana pane shamwari dzeRussia idzokusanganisira vana China yavo, because China apa ndo nyika ichave yakatariswa chaizvo kuti ichavhota zvakadii muSecurity Council. But tinongoziva kuti ichavhota zvakaita sei. But kuri kunzi China yati aiwa havasi kupokana nazvo. Tinoona vaPutin vachimira pamberi pedare vachidevera kumhosva idzi dziri kunzi mawar crimes.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 5451. Vanhu makumi masere nevanomwe vakabatwawo vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvakasiya vabayiwa nhomba iyi kekutanga vasvika pamamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mana nevashanu, kana kuti 5,558,545. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Vana vechikoro vakawanda ndo vanonzi vabayiwa nhomba kubva hurumende zvayakaparura mwedzi wapera, chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti blitz ichienda pedyo nemisha yevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda iri munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Kuziya kunoita ini kabineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyozvo.
Tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba. Ava vari kurwara asi vakabayiwa, tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekusvika zvekuenda kuzvipatara. Zvinenge zvichifamba sei, Dr. Mahomba?
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bairwa jekiseni iroro. Vamwe vangu vachifunga kuti ukabayiwa asi kungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona kungochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabairwa wese kana po akachirwara au awarwarisi zvekupinda muchipatara awarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa ndoo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neweutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanya kupinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara ichikutaura izviya dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi zvinenge zvichifamba sei papa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Ini munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga nhomba yechipiri asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichida kangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panika iwana flu waya munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore ndo kutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko dai zvainzi ndinongobayirwa gore wani hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese ndokutaura kuti hapana booster asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotectwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndoyetiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa kana potiri kuti aivo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster ndava uye futi tinenge wabayirawo.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwaAli Muhammad al-Abdal Rahman wekuSudan nedare reInternational Criminal Court kwatanga nhasi kuHague uye kwanga kwakatarisirwa zvakanyanya nevakawanda pasi rose. Murume uyu aitungamira chikwata chinozivikanwa nezita rekuti Janjaweed, icho chiri kupomerwa mhosva yekuponda vanhu vakawanda mudunhu reDarfur kubva muna 2003 kusvika muna 2004. Chikwata ichi chinonzi chakatumwa nevaive mutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir kunoponda vanhu vainge vapandukira hurumende yavo. ICC yakazivisa nezvekumuda mudare iri muna 2007 asi akazozvipira muna 2020. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vasvika pedyo nekusarudzwa kuti vave mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court munhoroondo yeAmerica. Komiti yeSenate inoona nezvemitemo yakavhota kuti vaende pachidanho chepamusoro murwendo rwavo chinova chekuti vavhoterwe nedare reSenate rose. Senate iri kutarisirwa kuvhota ichivatambira sezvo vaine rutsigiro rwenhengo dzose dzemadhemocrats uye mamwe masenata matatu kubva kubato rinopikisa remarepublicans akati achavavhotera. Senate iri kutarisirwa kuvavhotera nhengo dzedare iri dzisati dzaenda kuzororo reEaster. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira danho rakatorwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rekuedza kudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kukwidza mitero yemari dzinokweretwa kumabhanga pagore kubva pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% kuenda pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Rimwe danho rakaziviswa neRBZ nezuro nderekuedza kuparadza musika mutema wemari yekunze kuburikidza nekusunungura musika wemari yekunze richibvumidza mabhanga kuti atenge pamwe nekutengesa mari yekunze nemutengo waanenge awirirana nebhanga guru renyika iri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga zvinhu zvavagara vachitarisira sezvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yanga ichiramba ichiita chamuramba mhuru.
Hongu zvinhu zvandandichitarisira ini uye takatarisa kukwira kuri kuita zvinhu. Makaona inflation yedu yakwira zvakanyanyisisa. Saka interest rates akaramba ari pasi zvazvuru vanhu zvekuti in real terms atinoti real interest rates anenge ari negative. Ma real interest rates akaramba negative zvinoaffecta masavings, zvinoaffecta zvakare investment. Saka I think izvo idanhirato rero rakakosha ndozvinowanzo kuitwa nyika dzakawanda. Kana inflation iri kukwira zvinenge zvakakosha kuti ma nominal interest rates akwiro kuitira kuti ma real interest rates aramba ari positive.
Asi vachitambara vanotiwo neimwe nzira zvinokanganisa vanenge vakakwereta mari kumabhanga sezvo mari dzavanenge vave kuripira pazvikwereto zvavo dzinenge dzakwira.
Because zvinoaffecta vanenge vaine vakakwereta zvakureva kuti manominal interest rates awakwira. But hazvifani kunyanya kuaffecta especially kana as long as tine inflation yatinayo yakakwira zvakanyanyisisa.
Panyaya yekuti mabhanga anga achitenga nekutengesa mari yekunze, ipo paine musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe, imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vanoti iri danho rakanakawo chose, vachiti zvekuti hurumende ive iyo inotara mitengo yemari yekunze zvanga zvisiri kushanda.
Zvaitwa nehurumende zvekuparura urongwa hutsva hwekuti marets atange kudeterminwa kumabanks idanho rakanaka, nekuti zvanga zvichiitika zvekuti hurumende igadzire rate kuauction system zvanga zvisinga make sense, vanhu vangaita malosses. Asi zvazvakangoitira ndezvekuti kunyange vasinawo choice iri danho rakanaka, marates achabuda kumabanks uko achanga ariwo anotaura mamarket rate aya anonzi akafanana neblack market.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti pachave nedambudziko rekuti nyika inenge yave nemitengo miviri yemari yekunze iri pamutemo kuti wehurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe auction floor, kuti wewe kumabhanga izvo vanoti hazvigoneki kuti munhu apinde zvitendero zviviri nguva imwe chete.
Hazvigoni kuti uite zvitendero zviviri kuti uri kupinda chitendero chakati nechakati. Zvichaitika pane zvekuti chimwe chichafa, chichafa pachi iauction system.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havawirirane nedanho iri.
Harina kunakira mabhizimusi nevanhu vanokwereta mari kumabhanga, zvikuru sei mabhizimusi, nekuti mari yekushandisa pamabasa avo ishoma. Vanowo zvavo ndizvozvo mari vanenge vakubhadhara neinterest rate yakakura. Asi vachanyanya kunetseka nedanho iri mabhizimusi ayo anenge achida mari kuti vatenge zvinhu zvinodiwa kushandisa mumabasa avanenge vachiita.
Asi matanho aya anogadzirisa matambudziko akatarisana neupfumi hwenyika here? Vachitambara vanobvumirana nevamwe vari kuti danho reRBZ iri kutobvuma kuti dhora remunyika rakundikana.
Ichokwadi ichocho, as long as inflation iri kukwira zvinoaffecta local currency. Saka itori admission uye zvinoitawo zvakare kuti demand yemaus dollar yeforeign currency ikwire.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga kuchaita kuti Zimbabwe ive nyika ine muripo wezvikwerete zvekumabhanga kana kuti bank interest rate yakakurisisa pasi rose. Vamwe ndo vanoti totenda maruva tadya chakata, vachiti hurumende yazivisa nezvematanho ekugadzirisa upfumi hwenyika kakawanda kwazvo asi pasina michero inobuda mazviri. Chirongwa chedu chanhasi cheThe Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu. Mike Hove weStudio 7 ari kutaura nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende chekufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana ichipa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chemobile registration exercise. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuMabasa 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yomhloliso leyo kuma regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo.
Bekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally i-special Taraweh level ngoba ku-Taraweh prayers laphana sebesi yenza ntambama and ngema conditions lana e-COVID kwakunzima ukuthi si-attend. Umnyaka lo ngeRamadan ekhona ayi kuyasijabulisa njalo sikwenza sihlangene sijamathi yethu yonke ama-Muslims ngesikhathi sonalezi.
Amakholwa esi-Muslim aseZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele umkhuba wabo womnyaka wokuzincitsha ukudla ithandaza okwenyanga yonke oweRamadan.
Yonke lemzamo e-Reserve Bank ayisho zisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiyo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona. Kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani kunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho walelizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle. Yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisolwa ngokukhuphula umthelo wezikwelede emabhanga emizameni yokwenqabela ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe i-inflation. Zonke lezi ndaba lezinye lizizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuveze ngabezimseki embikweni abawuphe intatheli izindaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa neminyakeni isanda kwedlula. Abafundi abaphathe ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athoba mnembili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni sezimseki unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumelelo yabantwana kusasa ezigabeni ezihlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumelelo yomhloliso leyo kuma regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimsek ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye lozulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali umnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela leyi ye-A-Level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kathesi sisuka kumbimbitho kathesi sikumabasa. Kuphose kube yizona izikhathi impumelelo A-level eyayiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lo bhubhane lo-COVID. Okusho ukuthi indlela abantu bethu abazafunda ngayo besiye ema-university siyabuyela esimeni esisijwayeleyo sona lesiyana vele sisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni esisijwayeleyo.
Kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelise njani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa i-COVID-19.
Impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi. Njalo ukuthi izimseki besikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu. Lokho hayi, lokho lami ngiyakuyala lokho. Ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga kodwa hayi ukuthi sifike sihlokhe sibone ama-improvements ngesikhathi lesinyitha. And then okunye ukuthi izimseki yona bofuze vele ihlexolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi.
Izimseki iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amakholwa esiMuslim aseZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele kumkhuba wabo omnyaka wokuzincitsha ukudla ethandaza okwenyanga yonke oyiRamadan. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbesiMuslim bathi bayayijabulela iRamadan yalonyaka ngoba eza kwenelisa ukubuthana ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 emhlabeni jikelele ezabekwayo ekuqhamukeni kwalolu bhubhane ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abajabulela iRamadan yalonyaka ngumnumzana Musa Lajabu wakoBulawayo othi lonyaka bazokwanelisa ukuphatheka kumithandazo yonke okumele bayenze yangelanga.
Eminyakeni edlulileyo bekunzima, besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally. Special it's Tarawel level ngoba ku Tarawel prayers laphana selisiyenza ntambama and ngema conditions lana e COVID kwakunzima ukuthi siattend, so besiphongu kwenza singama 1-1 ezindlini. Umnyaka lo nge Ramadan ekhona ayi uyasijabulisa, njalo sikwenza sibhlangene sijamathi yethu yonke ama Muslims ngesikhathi sonalezi.
Ulandisa njalo ngokuqhakatheka kwalenyanga ye Ramadan empilweni yakhe njengomuntu olandela ukholo lwesi-Islam.
You never know ukuthi i-next one you will be there or you won't be there. So uma ikhona siyazama ngendlela zonke ukuthi ube lawe ngomunye ofastileyo uhambelana labanye bakho. Ngathi siyahlangana ngejamati entambama le program esenza ku-Tarawe. Hayi, kuba mnandi nxa ukhona lonke likwanile. Njalo lama prayers emini ngesikhathi zonke sikwenza kuyinto emnandi.
Kwasekelwa ngumnumzana Jafali Milanzi waseHarare laye olikholwa lwe-Islam.
IRamadan yalonyaka kulabo abalandela ukholo lwesi-Muslim liqakatheke kakhulu ngoba behlangana ngemva kweminyaka ethize bengavunyelwa ukuthi babuthane abantu kusenziwa ngumkhuhlane lo we-COVID. Yikho sibafihlisela okuhle kakhulu bonke abalandela ukholo lwesi-Muslim kuRamadan yabo. Sibafihlisela bayiphuthe.
Unkosikazi Sibonisiwe Malunga wakoBulawayo yena uthi ufisela okuhle kubo bonke abaphatheka kulokhu kuzincitsha kungabokholo lwesi-Islam.
Njengoba i-government isiyenze kwaba ngcono ukuthi abantu babuthane, so ngalesi sikhathi kulama-celebrations amaningi awe-Easter and then sila ama-Muslim acelebrate i-Ramadan. Ngibafisela konke okuhle ukuhambo lwabo nxa bezahamba uhambo oluhle eluvikelekileyo. Konke nje kube kuhle ngoba besekulesikhathi since 2020 bebengahambi kuma-celebrations ona lawa ngenxa yani yomkhuhlane lobumemethekile.
Okhokhela inhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Duwa ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokuqhuba lolu hlelo bekhululekile njalo besanelisa ukuyakhonza e-mosque kanye lokumele kwenziwe likholwa linye ngalinye ngale nyanga yokuzincitsha lokuthandaza.
It is very compulsory to every Muslim to fast whether you want or not, except for the children who are under age and those who are sick who can't live without taking medication. But if they've got money, meaning that they have to feed the poor. This is the blessed month which all the Muslims in the world fast. It's also the month of giving, special supporting the orphans, supporting the elderly and underprivileged Muslims.
Wonke okholwa ukuthi Islam kumele azincitshe. Ufuna ungafuni ngaphandle kwabantwana abaleminyaka ephansi kakhulu, kanye labagulayo abangenelisi ukuphila ngaphandle kwemithi yabo. Kodwa mabe le mali laba bantu kumele batholise abayanga ukudla. Le nyanga ekusekileyo lapho ama-Muslims umhlaba wonke abazincisa khona njalo uyinyanga yokupha abayanga kakhulu ukutholisa usekelo kuntandane asebeluphele labo bonke abaswelayo.
Lanxa yeleZimbabwe lingelinye lamazwe alesilinganiso esikhulu sabantu abamakholwa esiKristu, liyavumela ukuba khona kwenkolo ezijiyeneyo ogoqela olwesi-Islam, njalo lokhu kumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumevis Gama.
ELeSouth Africa selesule umthetho owawufakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lokulwisana layo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Esethula inkulumo yakhe kusizwe sonke izolo, uMongameli Ramaphosa uthe uhulumende usecabanga ukwesula umthetho we-National State of Disaster ngemva kokubona ukuthi sekwehle kakhulu ukuhlasela kwe-coronavirus. Lo mthetho ubusipha uhulumende amandla kwethula imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 engazange abuze uZulu ukuthi leyo migoqo uyayimukela kumbe hatshi.
Importantly, by ending the national state of disaster, we are each taking.
Lokhu akutsho ukuthi i-corona isiphelile, kuzafuze umuntu wonke azivikele.
Our greatest responsibility is to make sure that we are vaccinated against COVID-19.
UMongameli Ramaphosa uthe inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ngosuku selehle lisuka kwabedlula amakhulu amane 420 ngomnyaka ophelileyo laya kwabalitshumi lambili 12 ngokwesibalo sayizolo. Baphansi kwezinkulungwane ezimbili 1805 abavalelwe esibhedlela ngalo mkhuhlane, kathi ke baphansi kwamakhulu amabili 175 abagula kakhulu phakathi kwaleli nani. Ukukhitshwa kwale mithetho kutsho ukuthi akusadingeki ukugqoka ama-mask xa umuntu ephandle kwesakhiwo. Akusadingeki futhi ukusanitizer loba ukuhlolwa ukutshisa komzimba xa ungena ezakhiweni. Abaya embuthanweni olabantu abedlula abazinkulungwane 1000 phakathi kwesakhiwo labazinkulungwane ezimbili 2000 phandle kwesakhiwo, akusadingeki ubufakazi bokuthi balayo yini i-coronavirus kumbe hatshi. Abaya embuthanweni edlula leli nani yibo kuphela abadinga ubufakazi bokuthi abaguli kumbe ukuthi bahlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa kukhona ukumbalwa okusalayo. Ongena esakhiweni kusadingeka ukuthi ayigqoke i-mask. Abethekelela eleSouth Africa uzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Abangahlatshwanga kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahloliwe emalangeni amathathu edluleyo batholakala bengelalo umkhuhlane. Nxa ungelakho lokho kokubili ufika uhlolwe engceleni. Ukwethulwa kwalo mthetho sekumukelwe kakhulu zingcitshi zezempilakahle. Umsekelo umkhokheli we-University of KwaZulu-Natal obona ngezocwaningo uSikhutha Mfundo Musa Mshabela uthi iningi lale migoqo ibivele ingasadingeki.
The fact that even the president included the option to do an antigen test at the airport.
Uyonale imigoqo eseleyo yanele ukuvikela umphakathi.
As long as they do not import new variants into the country and they can be tested at the airport. It really opens up opportunities.
Osomabhizimusi labo sebemukelela inguquko besithi abasezukuhlalela evalweni lokuthi sekungathiwa bavale loba yisithi isikhathi njengalokho bekusenzeka phansi kwalomthetho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo sezemukele ngenjabulo ukwesulwa kwalomthetho. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Ndou uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo likaRamaphosa leli loba nje bengazwisisi ukuthi yindaba kusaleminye imigoqo eseleyo.
Wesifisa ukulift konke njengomphakathi ngoba kuyasihlukumeza kakhulu lo. Sibuyele kunomali impilo ade siyiphila before iCovid.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ray Khuzwayo uthi kuzaba kuhle ukuphila bekhululekile njengakudala.
Sikhathele ngamamaski, sikhathele ngama-sanitizer, sikhathele ukulawulwa ngathi zingani, manje sesiqhubeka ngempilo zethu.
Umnumzana Nicholas Thole laye uyemukela kodwa uthi kuningi okungasoke kubuyele esimeni sakudala.
Ngibona ngani izinto zisoke zisafana ngokuthi beyinjani impilo before 2020. Companies did shut down, there's high unemployment rate, i-economy nayo iyantengantenga. The SMEs which shut down before 2020, ezinye zakhona angiziboni ukuthi zisazovuleka.
Umnumzana Ramaphosa uthi kungakapheli linyanga kuza kwethula amanyathelo asezalandelwa kwenqabela umkhuhlane wecorona kusetshenziswa umthetho wezempilakahle kazwelonke. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngiyothuso Khumalo.
Isi ebona ngamalungelo oluntu kumanyane wamazwe omhlaba o United Nations High Commissioner for Human Rights saqoqa ubufakazi obuveza ukuthi ibutho leRussia lidale amacala empi ama-war crimes edolobheni leBucha e-Ukraine. Lokwenzakalele Russia libikwa selibulele abantu makhaza ngesihluku e-Ukraine kumpi esaqhubeka lalelo lizwe. Njalo elemelika lisithi ilizwe lelo likhujwe kumanyano we-United Nations Human Rights Council njalo lijeziswe ngamacala la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pra.
Njengomuntu othi waqeqeshwa eRussia wababona bengabantu abalandela imithetho yempi yini esingathi bale discipline.
Hayi, yakanga kuphendini lafana iRussia ilandela okuthi ungakuphendini kuze ungakwazi abangayo bahlonipha njalo abantu abangela kazi. IRussia ilwa nesitha esilisa iRussia. Obone ngalo sesiphela ngamashishini ngabantu nje bangaphatshanga isikhathi kodwa ngokwenza ngaphambili isitofe nje ukuthi na sobala lutana ukuthi fana ngokwenza ama-chain ehamba-hamba nalapho kulenti khona futhi nje kungokandi
singathi lona ibutho leRussia liqinile yini?
IRussia iqine sana. Iqinile sibi nokunye kule propaganda phakathi okunye ukuthi vele kunenatho phakathi naphana ngathi Ukraine wakuyiUkraine umbutho nalo wathena ngaphi basho ngesikhathi sikhathi abantu beUkraine iUkraine yathena ngakanani
lo ngumnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pram. Ngo-1994 live talk namhlanje kuhlelo The Connection. Sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole voter registration. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokukhuphula umthelo ozalwa izikwelede emabhanga kumizamo yokwenqabela ukugugudeka isisindo semali yelizwe inflation kalincedi kangako. Lokhu kungemva kokuba isisindo semali yeZimbabwe sesikumadola angamakhulu amathathu kudola linye leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Umbiko okhitshwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kambimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31% sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kanhlolanja. Impi ephakathi kweRussia leUkraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe xa iqathaniswa leyamanye amazwe. UMnumzana Thabo Ndlovu ingcwethi kwezomnotho uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates awasekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali kutho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend. And as such, kuza reduce demand. Kunga reduce demand, the likelihood is that ama prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-auction ayisekho the only buyer. Na kungayenzakala ngendlela e-right kutho ukuthi imali yonke kade i-tradewa ku-black market izaba i-tradewa ku-formal market. Kuthi i-pricing ezaba khona izaba ibiyi-fair price because iyabe ingadetermine nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
UMnumzana Xolani Dube umhlali wakoBulawayo uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo yi-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngakhangela every time nxa i-RBZ apply ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngakhangela lakhathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150, ku-black market singu-300. And i-black market le yisithenga ngayo izinto emashopu, wonke amashopu lakahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate. So thina kusebenzeli nje kabayenze bona bodwa bekholisi.
UMnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association ngomunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiyo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona. Kodwa lokho kulutshwane kakhulu okunengi vele kwani ngunaphakade naphakade kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi wezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlala kahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa uqathaniswa lamanye amazwe, loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia le-Ukraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengeza le mali ethathwa nguhulumende, uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA. kuhlelo lapho esicubungula ukuphathelane labatsha empilweni. Namhla sihlaziya uhlelo lukahulumende olujonge ukusiza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola izithupha lula ukuze bafinyelele ekubhaliseleni ukuthola ilungelo lokuvota, i-voter registration. UMichael Hove weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba isebenza izimele enguyinjalo wasungula umsakazo we-community podium umnumzana Nkosikhona DVT.
Uhlelo lolu bekumele ukuthi ngabe lwayenziwa kudala Mike, ngoba ngombono wami ingabe uhlelo lolu luyenziwa iminyaka yonke sila abantu abatsha abathena 16, 17, 18, iminyaka yonke. So engikutsho ukuthi khona uhlelo lolu akumelanga ube nohlelo lokuthi sesithi asoluzelwa abakhona. Ye, i-National Registration, i-Registrar's Office zikhuluma isithi khona i-COVID-19 iyavalisayo, but now asathathwa ngamaphepha especially from 2020 into where we are now. But esikutsho ukuthi kungaba kuhle kakhulu ukuthi indaba yama-ID ingabe indaba esegudwini njalo nje. Siyakwazi ukuthi kulele lama-victims awe ground babekhala labo ukuthi asilama-data, asilama-IDs. Kumele kube yinto yokuthi ngabe siyayisova nje kuye phambili ama-documents abo. Njengalokhu uhulumende ayeke yakwenza kuyetsholotsho ngalo to the Toronto community ukuthi babizwa bonke kwathiwa asikubuzi lutho. Uzozithathela nxa ungela death certificate, uthathe le-ID nxa usungumuntu omdala, ubuye labantwana bakho laba benze njalo.
Kungabi lesithupha kwele Zimbabwe kuphambanisa njani impilo yomuntu?
Mike, vele yonke into ihamba ngesithupha. Isiku-lockdown ye-COVID, wawusithi nxa ubhalele incwadi emsebenzini kumele uyi-accompany lesithupha kuma-roadblock. It's so basic ukuthi nxa ufika endaweni kuyathiwa sicela isithupha. Sifuna ukuregister lapha even ukuthatha ivaccine kwakufuna leso. So uhlelo lolo lwe-national ID luqakatheke kakhulu because umuntu omutsha uyakusazama impilo phela, uyakusazama ukuthi ngcono kumbeukuyenza kwe-driving, kumbeuku-aplayela imisebenzi, all those things are required. Ungakuyathi u-aplayela umsebenzi suwutholile ukuthi uvule i-bank account inki awula national ID kumbe awula birth certificate. So it's a basic requirement everywhere young people go bedinga imisebenzi, besiya ezikolo kuyafunakala futhi khona lokhu. Ngoba kathi Mike, inxa ubhali ordinary level kufunakala isithupha. Kufunakala isithupha. I-government ikususpendile khona kwezithupha last year ngoba sibona ukuthi abantu abaningi abalazi izithupha zakhona ababhalayo i-ordinary level kumbe le-A level.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi hayi yena ubona ngani ukuqakathekile ukuthi uZulu athole ama-ID ukuze ayenelise ukubhalisela ukuvota. Ubona ngani lokhu kuzasiza nanxa njengoba sikhangela ukuthi ukhetho luka-2023 selisondela duzane?
Ngombono wami mina ngibona ngani vele uhlelo lwama-national IDs. Kufanele ukuthi ube lohlelo uhulumela aluyenza njalo nje. Kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesiye emavotini, kungabi lohlelo lokuthi kumbe sokufika isikhathi sokuthi kube leyinye into eyenziwayo efuna. Esikutsho ukuthi khona uhulumende kagijimise kakhulu uhlelo lolu ngoba iminyaka yonke silohlupho lwama-national identity documents. Sikhuluma kunje kula bantu abaningi abalezindaba zama-national identity documents and lakathesi noma iblisi sikhona kulabanye ababiselwe emuva kuthiwa hamba ukuyalalela iphepha ohamba ukuya le affidavit le ethile. Hamba ubuya lalokhwana. Thina sikujoke ukuthi azizame nini ukuthi abantu banika-identity documents ethu singayafaka okweze kubangazwe phakathi. Sinike umuntu i-right yakhe yokuthi abe lesithupha kodwa lokhu. Esezathi selesithupha sezaqala okunye lokhu okubhalisa ukuvota nokukwanisa ukuvota kodwa kungabi yinto esithi uhulumende uyayi-prioritize ngenxa yokuthi sokusiya emavotini. Hhayi, lokho akulunganga kakhulu ngoba kuya-affecta ikakhulu abantu abatsha ukuthi bengasayi-progress besiya phambili ngempilo ngenxa yokuthi babemelela inhlelo lezi nxazibuya after 4 to 5 months. Kuba nzima kakhulu Mike, akuzayo kube le blitz very very long time in many years. So esikucabangayo ukuthi khona nxa ingabi blitz yale eyayenzwa iminyaka yonke abantu bethole izithupha akusoze kube le pressure yona le esiyibonayo kathesi abantu abatsha ama-few amaningi kakhulu wonke umuntu omuntu ufuna isithupha.
Lowo umnumzana Nkosikhona DVT limuzwe exoxa lo Michael Hove weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lilani. Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.